mutsamba dzanhasi vachavangu vadzinga mameya nevatevedzeri vavo nemamwe makanzura. Vadzingwa vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo Muzvare Kudzaika Dzombe, meya weKwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya weMutare Muzvare Sofia Gwasira. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa, Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vachavangu vanoda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anotungamirirwa neTriple C. Vadzingawo nhasi vanga vari kanzura wemuHarare Ward 16 vaDanford Ngadziore vati vanoshushikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete. Vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru.
Mabasa ezano naChabango vari kupanika vachanika zvakadaro zvinoita kuti mabasa anozwa kumashure. Because nanokera vision yekomiti ndichea mei anokera vision yekanzu. So vision ichadii ichambotendee pataiti but wishaulaya zvimwe makomerezi amukomiti vonoita sei basa rekanzuru riendere mberi. Tichiri majority muno mukanzuru tichaita make sure kuti basa rafamba pasina problem.
Mutevedzeri wemutauriri weTriple C vaDipostalos Ziva vati varasikirwa nemakanzura anosvika 60 nemapfumba munyika yese kusvika pari zvino. Mutauriri wavachabangu vaKalipan Pogen vaudza Studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudare reHigh Court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTriple C usati waitwa.
Ivo vavachava vakaita consent kuti from Wednesday until Monday vasiwithdraw anyone or to recall anyone. Tofunga kuti tsamba izvi zvavanyora before court consent yaemsvaro Wednesday.
Vapogeni vabvumawo kuStudio 7 kuti kudzingwa kuri kuita vamiriri vemakanzuro neparamende kuchauraya bato. Vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunetsa. Varambawo kuti vachavangu vari kuda kuparadza maguta nekudzinga kwavari kuita vanhu vakasarudzwa kuti vamirire zvido zvevanhu mumakanzuro nemuparamende. Vachiti vachavangu vari kudzinga vanhu vakaiswa pazvigaro zvisiri zvejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.